Mutongi wedare remajisiti tumasingo. Muzare konzepta ngwerume vabhadharisa vaviri ava mari inoita zviuru zviviri nemazana matanu emaRTGS pamunhu kuita kuti vatongo vachibva kudzimba dzavo. Muzare ngwerume vativo vagovava ava vanova munyori wezvekudzidziswa kweutungamiriri hwemudunhu remasvingo navamahachi vanova sazvigaro wegoodnot muMDC Alliance vadzoke mudare musi wa5 Gumiguri gore rino. Gweta revaviri ava vamatinhurere vati vasungo ava vari kupomerwa mhosva yekusazivisa mapurisa kuti vaite musangano wekudzidzisa vatsigiri vavo nezvemusangano wavo.
Mhosva yavari kupomerwa ndeyekuti ivo vakaitisa musangano vasina kupa notice kuregulating authority anova iwo mapurisa epazetrp pagutu. Saka tapinda mudare vazonziwo vadzoke musi wa5 October 2021 vakanzi vabhadhare bell re 2.5 RTGS each nekuti vagare panzvimbo padzimba pavanosvigara ipapo vasaenda fiya nemawitness ndo zvabuda mudare.
Muchuchisi wedare muzare nyaradzai mawerera vaudza dare kuti musi wa19 mwedzi uno pazvitoro zvepazavahera mudunhu rekwagutu vaviri ava vakasungwa mushure mekuita musangano nevatsigiri vavo vasina kudzivisa vemutemo. Vati zvakaitwa nevaviri ava zvinotyora mutemo wemaintenance of peace and order uyo unosungira vose vanoita misangano yezvematongerwo enyika kutanga vadzivisa mapurisa nezvemusangano wavanenge vachida kuita. Munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko nechizvino zvino muMDC Alliance mumasvingo vajona wakura warerwa vati vatsigiri vavo vari kushungurudzwa nebato riri kutonga iro rinoshandisa mapurisa kumbunyikidza kodzero dzenhengo dzavo dzeMDC Alliance.
Aiwa, izvi hazvinyanyi kutishamisa zvatiri kusongana nazvo nokuti tinoziva kuti ndo zvinoita kavatungamiriri kana kuti ndo zvinoita mapato anenge achiti ane madhiteta. Zvaanoita ndezvokuti hadi kuona panoungana vanhu vachitaura chokwadi. Saka zvavari kuita izvi tivakanga hazvina ngodaro chete, vakanga vane meeting parafu moyo ward 9 yavaita show, vakanga vane zvimwe meeting pafarai muward 9 ipapo vakaungana seZANU PF. Asi isu tinoziva kuti vanhu ava havachadiwi kwapavanotikomba vaida kutaura zvakawanda, isi tinoziva kuti meseji yedu iri kunatsosvika zvakanaka.
Sazvigaro weZANU PF masvingo vaizvatadzamira vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsambambozha kuti tinzwe divi ravo panyaya iri kupomerwa bato ravo neMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.